Mushandi anwamushunga uyu ndivafungwa zvakata. Mumwe wevashandi veAllied Timbers vaisa musasa pamuzinda wekambani iyi kwemasvondo maviri vachida mari dzavo dzemihoro yemwedzi gumi neminomwe. Vazvakata vari muchipatara cheMutare Provincial Hospital umo vanonzi vave kunzwa zviri nane. Vashandi vanosvika makumi manomwe vakamiswa mabasa vakavimbiswa kuzobhadharwa mari yavo mukupera kwakurume asi hapana chavati vawana. Mumwe wevashandi vaWelly Brand vati mumwe wavo vazvakata vakapindwa nepfungwa yekunwa chefu nekuda kwekutsamwa sezvo vamwe vapedza zvipfuyo zvavo vachitengesa kuitira kuti vaendese vana kuchikoro pamwe nekutenga chikafu. Vatiwo nyaya yekudaidzirwa mapurisa kuti avadzinge pamuzinda uyu iri kuvarwadza zvikuru.
Dzedu mukati isiri kubvunza mari iwo vakutunzira mapurisa zvinoita ndo chikonzero chikuru chakazoti inda kumanga mushonga nekuti inini ndakasevha kavhani 17 manzi musina kundipe mari handiti ndoya pana pandobvunza mari yangu ndokuti handiisirei mari ndoda kuvaka nguva yandakasevha ende handisi kuvaka vana vakagara kumba havasi kuenda kuzvikoro tine dambudziko kuti vana vakagara nazino havasi kuenda kuzvikoro ndiyo zvinonzi child abuse. Child abuse imbori ipi nekuti mwana haasi kuchafunda handiti. Saka mwana zvaasiri kufunda toita sei tipei mari kuti ione kubhadhara zvikoro. Zvikoro zvakavhurwa pari zvinezvi hapana mari pari zvinezvi kuti tibhadhare kuchikoro. Vana vari kudzimba huku mbudzi kumadzimba takapedza zvese kuendesa kuchikoro asi tichisevha kambani kuti vachazotibhadhara mari yedu. Saka munhu akazoita bodi zviri nani ndimwe mushonga nekuti ndakasevha zvese ndikapedza mwana wangu akagara imwe ndoti ndipei mari yangu ndione kubhadhara stendi yendakatenga vanhu ndibhadharire vana kuenda kuchikoro zvese zvemuri kundinyima muri kutidzoka kumba usina mari. Saka zviri nani ndimwe mushonga ndofira pano musina kundipa mari yangu ndiri kuzofira pano. Nanhasi arimo mukatumu ari kuti ndisina musina kundipe mari yangu ndiri kufira pano handisi kuzodzoka ba nekuti kumba kwacho.
Mumwe zvemushandi vachipika igoto vati havazi kuzobva pamuzinda uyu vasina mari kunyange hazvo mapurisa apuwa court order nedare ramagistrate yekuti vabude kunze kwekambani iyi.
Hatibvi pano tisina mari Allied ndakaishandira 14 months unpaid saka iwo vakutidzinga pano pamusara kuti kwanza iyi ndiwakatanga kumhangira nyaya yekumapurisa. Kuzekuti isisi taifanira takadini takatanga kumhangira nyaya yekuti tokatakorerana pakutaura. Saka hatizobvi pano kusvikira mechizoona umwe uchizomwe mushonga kuti ndichifira panapa guva rangu achanditeka tikafuri kuisa kumhatso kwangu kwandakabva.
Vakuda moto vati vange vava nemwedzi yakati kuti vachishanda pasina mugove wavo.
Irwadzi bhozi iri ndandano 12 manzi ndirikushanda then tashanda kudaro kuti vatangomiswa basa tinozimirai. Hatina kuudzwa kuti mazumira nenhawei saka patakazonobvunza mari ndopa kuzodairizwa kuti tiende kwamutare kuAllied Simba munodi munobvunza mari yenyu. Saka tichiuya panapa ndopakachizotanga mhiremhire yekuzi mapurisa achiti saka tichazivi kuti imhosva here munhu kubvunza mari yako iwe uchinge wakashanda plus vamwe tatakatombomira chikoro ichi toti hatikamboshanda shanda tozoonawo mari dzekuti tirejiste mafomu 40 pese ezvikoro. Saka hatichazivi manje kuti zvinhu zvacho zvakamira sei tikakuti ndoda kutsigira vabosa hazvinhu zvotirwadza saka kuda kutobatsira.
Vamoto vati vazhinji vavo vari kurara pachena munguva yechando ino nevacheche vasina chekufuga uye kana chekudya. Gweta riri kumirira Allied Timbers vapasi munyakureba varamba kutaura nestudio 7 nhasi vachiti titaure namuzvare Veronica Gutu avo vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mukambani iyi. Asi Studio 7 yakundikana kubata muzvara Gutu kuti vatipe divi ravo pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lwedha Moyo.